Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wesvondo, mbudzi 15, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 munyika hwotanga kuwedzera zvakare. Meya weHarare vaJacob Mafume votaura nezvedambudziko remvura muguta. Masangano evarairidzi oshora gurukota rezvevashandi vaPaul Mavima nekuda kunyima vamwe vavo mari dzemabonus. Blessing Chitapa akaberekerwa muZimbabwe osimudza mukombe wemakwikwi ekuimba kuBritain kana kuti The Voice UK. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 munyika uhwo hwainge hwamboderera kusvika pazana nemakumi matanhatu nemana kana kuti 164 musi wa12 Gumiguru hwatanga kukwirazve zvakanyanya. Nemusi wemugovera bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu makumi maviri nemumwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Izvi zviri kureva kuti vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave mazana mana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 433. Mubulawayo ndimo mune vanhu vakawandisa vari kurwara pari zvino vanosvika zana negumi nevatanhatu. Harare iine makumi manomwe nemumwe. Matabeleland South iine makumi matanhatu nemumwe. Matabeleland North iine makumi mashanu nevatanhatu. Uye Dunhu rine vanhu vashoma shoma vari kurwara. IMashonaland West ine vanhu vasere. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwasvika pazviuru zvisere nemazana manomwe nemakumi masere nematanhatu kana kuti 8786. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave zviuru zvisere nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 8096 mushure mekupora kwevanhu vasere nezuro. Vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave mazana maviri nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 257. Izvi zviri kuuyawo apo nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Britain, France neAmerica dziri kutiwo uwandu hwevanhu vari kutapurirwa chirwere ichi huri kuwedzera zvakanyanyisa. Mukuzeya nyaya yekukwira kweuwandu hwevanhu vobatwa zvakare nechirwere cheCOVID-19 ichi, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Dambudziko ringangoitika pane ramangwana nenyaya iyoyo yokusapfeka mamasiki nderekuti tichaona sezvataa kutoona kuti pambenge paakuratidza kuti kutachiona kana kubatwa kwevanhu utachiona weCOVID-19 kwava kudzikira. Taakuona manambers aya kana uwandu hwacho hwaakutanga kukwira zvakare. Saka sezvatinongoona kune dzimwe nyika, kunana Europe, kunana America, kunana Asia, kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona hweCOVID-19 huri kutowedzera, pamwe kutodarika kutanga kwahwakaita pamwedzi yokutanga yegore.
Semaonero enyu Dr. Maida, chii chiri kupa kuti zvinhu zvidai?
Vanhu vanoita sevanovarayirwa kufunga kuti zveutachiona hweCOVID-19 kana kubata kwahwanga huchiita vanhu hakusisina. Ndizvo zvichaita kuti utachiona ihwohwo huye huite chiverevere huchipinda hutangazve.
Kurudziro yamungapa senyanzvi munyaya dzezveutano ndeyekuti kudii?
Kurudziro inongovapo ndeyekuti nyaya yekupfekwa kwemamasiki achipfekwa zvakanaka sezvinotarisirwa kana kuti sezvingakurudzirwa. Nyaya iyoyo yokusanitaiza maoko, kutorwa matemperature zvikuru, kugeza maoko nesipo pagungano kana kuti patingati papublic. Ndo zvinhu zvatokurudzira zvikuru kuti ngazvirambe zvichienderera mberi. Vanhu ngavasavarayirwa, vanhu ngavasarelax.
Ko iyo nyaya kuti vanhu vambo kwanisa kufamba famba mushure mekumbonzi vagare muzimba kana kuti lockdown iya kuri kukonzerawo matambudziko akaita sei
kungosangana kuri kuita vanhu vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachibva kunyika dzakasiyana siyana mukufambidzana imomo vanosangana kana madhorobheni pamisika mumigwagwa imomo pane dambudziko rinokwanisa kuwanikwa pakutatapurirana nechirwere kana nautachiona hweCOVID-19 saka zvinokurudzirwa zvikuru kuti vanhu vasava nekuvarairwa pamusoro pechirwere cheCOVID-19 sezviri kungoonekwa kune dzimwe nyika kuti chatodzoka zvine simba.
Nyanzvi munyadzi zveutano uyo vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nemanomwe ane zana nevana kana kuti 40,104. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. South Africa iyo ine vanhu vave kuda kusvika zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750,000 vabatwa nechirwere ichi ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mashanu nemana kana kuti 54 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete kusvika pari zvino vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mana nemashanu kana kuti 245,000. Vabatwa nechirwere ichi vave kuda kusvika mamiriyoni gumi nerimwe kana kuti 11 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nemashanu kana kuti 35 million. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo ine chido chekugadzirisa dambudziko remvura asi mari yacho ndiyo iri kuita shoma. Masangano akawanda evagari anosanganisira Recombined Harare Residents Association neHarare Residents Trust ari kuchema-chema kuti zvirwere zvinogona kutanga kupararira muguta zvakanyanya nekuda kwekushomeka kwemvura. Mukuzeya nezvedambudziko iri Tabata vaMafume.
Idambudziko raramba ratinamira asi tiri kugadzira dambudziko remvura yekuviri. Takataura nehurumende kuti tigadzire budget redu tikwanise kuchaja atinotiwo macost recovery charges. Hatokwanisa kuti tiwane mari yatiri kushandisa kumachemicals tichiibhadhara, tokwanisa kuibhadhara. Takatarisawo kuti tione kuti mvura iri kurasika papi. Pane mapampa tichagadzirisa Warren Hills Control.
Zvingabatsira sei izvozvo?
Tikagadzirisa mapampu iwavo tinokwanisa kupusha mvura kunzvimbo dzakawanda. Tichatarisawo nyaya yekuti vanhu vobhadhara sei mabhills avo nokuti inongori 25% iri kubhadhara mabhills. Saka tichange tichiisa masmart meters anenge ari iwo prepaid kuitira kuti munhu nemunhu abhadhare mvura yaari kuda kushandisa isina kuwanda achiziva kuti akashandisa yakawandisa zvisina maturo ichapera.
Asi vamwe kavanoti kupedza dambudziko iri kungochera madhamu manyowa nekuti relegchivero iri rinenge rakasviba zvakanyanyisa zvokuti kuchenesa mvura yacho kwakutodhura.
Ai madhamu ndo nyaya yandiri kungoimba zuva nezuva. Tavasure nekuvaka konzvi dhemu, tavasure nekuvaka musami dhemu, tavasure nekuvaka muda demu. Zvese zvatiri kuita iko zvino kungotenga nguva kwechinguva chidikidiki. Ndakumbira ofisi yavaJulai Moyo, ndakumbira maofisi emavice president, ndakumbira naiyo ofisi ya president nenyika rese tekeshe kuti aiwa ngativakai madhemu pachine nguva, ngativakei madhemu.
Iro guta renyu rakapedzira kuvaka dhamu rini?
Munoziva dem rakava kwa Harare rakapedzisirwa kuvaka 1976 zvokwadi kubva 1976 40 years tazvisunungura tiri kutadza kuvaka madhamu ngatirongekei ngativakei madhamu kuitira kuti tiwane mvura yekumwa sevagari vemuguta reHarare.
Muri kukwanisa kuwana here mari yekutenga mushonga wekuchendesa mvura kubva kuRBZ?
Mari yekutengesa mishonga yekuchenesa mvura iri kunetsa nekuti hatiwani isusu foreign currency nekuti tinonzi tinotenga kuCamplex. Uyezve mari yatinogadzira ichiri kubudget ye 1:1 haisi kukwana, saka mari yekutenga machemicals imari iri kunetsa. Tinofanirwa kukwidza macharges kuti tinge tichiita yatinoti cost recovery. Taita iyoyo tokwanisa kutenga machemicals nokuti hatikwanisi and hatingakwanisi kurarama nekukwereta kana kupuwa mari ne central government panyaya yemvura.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Masangano anomirira varairidzi anoti PTUZ nere ATUZ ari kushora zvikuru gurukota rezvevashandi vapowo mavhima nemashoko avo ekuti varairidzi vasiri kuenda kumabasa vachanyimwa mari yavanotambiriswa pamwedzi uye mabonus. Vamavhima vaudza bepanhau reSunday News kuti vePublic Service Commission vanga vachinyora mazita evarairidzi vasiri kuenda kumabasa. Hatina kukwanisa kunzwa kuna vamavhima mbune sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo watavatumira. Asi Zimbabwe iri pakati pekuongororwa neAmerica nenyaya yekutyora kodzero dzevashandi zvichapa kuti ikabatwa nemhosva ibviswe panyika dzinokwanisa kutengesera zvimwe zvinhu kuAmerica pasina muripo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wePTUZ Dr. Takamafira Joe.
Zvinotaurwa navamavhima kuti varairidzi vanenge vasingazopiwi mari dzavo dzapamwedzi pamwe chete nebhonasi kana vakatadza kudzokera kubasa hazviindirani nemutemo weLabor Act neconstitution yedu yemuZimbabwe, uyezve nemutemo unoenderana nevashandi pasi rese kana kuti watinoti ILO conventions.
Asika vamavhima vari kuti varairidzi vari kuramba kuenda kumabasa.
Vamavhima vanofanira kuziva kuti hakuzi kuda kwavarairidzi kuti vasaenda kubasa. Asi varairidzi vakato incapacitate kana kushaiswa simba rokuti vaende kuzvikoro na employer kana government wakarijisa mari dzavo idzo dzaiva 550 US kusvika pa 40 US.
Zvino poitwa sei kana hurumende ichiti ngaivhiwe varairidzi vachiti ngaisavhiwe?
Zviri kuhurumende kuti ikapasitete varairidzi vakwanise kuti vaende kubasa. Saka zvokuda kunyima varairidzi mari dzavo dzepamwedzi uyezve nebhonasi hazviindirani nemaringe ekubata vashandi zvakanaka. Vamavhima vanofanira kuti vazive kuti 40 years after independence hati expect kuti vadzokere kunana master in 78 idzo dzaiti employer unongoita zvaanoda nevashandi.
Ko chii chinozoitika kana mukaita nhaurirano asi poita mangange sehatiri kuona?
Kana tichiita nhaurirano tikatadza kuwirirana tinoita inonzi deadlock. Taita kuna deadlock uku tinoindisa nyaya kuarbitration. Arbitrator oarbitrator zvaanenge ataura ndo zvinozotisunga isu tiri vaviri.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare mumasvingo. Mashoko avaJoe atsinirwawo nemunyori mukuru weATUZ vaRobson Chere.
Hatitambiri mashoko aya asi tinoda kutoti tiudze hurumende kuti inge ichikoshesa nyaya dzenhaurirano. So ndotinora tiri kupinda tiri kusangana nenhengo dzeofisi yekwapurezidhendi mutungamiri wenyika yaMnangagwa tichange tichitaura nawo. Nyaya yemuhoro inyaya yakakosha. Varairidzi vedu varifanira kuwedzerwa muhoro tikusvika pa$520 yatakawirirana iripo yatakanyorerana pasi, uye kana tichita nhaurirano dzofanira kunge dziri nhaurirano dzine kunzwisana mukati.
Saka munenge muchida kuti zvifambe mafambisiko ese chaizvo
adze masalari inyaya dzine taurirana mukati tichitarisa mairinge nebumbiro redu kuti vanomirira vanonosangana pamwe chete nemaemployer edu wanga vachitaurirana kwete kuti rimwe divi ndo rinoya richingotaura kuti zvakati rimwe divi risina kunge richitaura
saka muchaita sei vakaramba vakatsika madziro
kana vakaramba vakaoma musoro isu takatomirira uye tiri ready kuti tinge tichienda tichitora nyaya tichiisa kumatare edzimhosva asi tiri kusangana nawo svondo rinori tichizwa kuti iwo mafungiro avo uye tichivaudzawo patimire kunyange zvikanga vati zvondipati zvino vashandi havasi kukwanisa kupiwa mari nekuti havasi kuenda kumabasa vashandi mari yavari kuwana haisi kukwanisa kunge vachienda kumabasa nekuti idoko hasi kuzoita kuti vavhundutsire vanhu hasi kuzovhundutsira vanhu kuti vadzokere muzvikoro asi kuti nyaya yekugadzisa nyaya yemuhoro yavo ndoichaita kuti vanhu vaende muzvikoro
munyori mukuru weantus varobson chere vari parunare muHarare Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBritain Blessing Chitapa ane makore gumi nemasere ekuberekwa nezuro akawina makwikwi ekuimba eThe Voice UK. Chitapa uyo anogara kuDudley kuWest Midlands akaimba nziyo dzinosanganisira kaRobbie Williams kanonzi Angels nekaJames Bay kanonzi Hold Back the River makundano ekupedzisira. Muimbi uyu akatotsigisa kambo kanonzi Angels aka uye vanhu vanokwanisa kukanzwa nekukatenga. Makwikwi aya akambomiswa kwemwedzi minomwe nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vanhu ndivo vanovhota pamakwikwi aya kusarudza anenge akunda kudarika vamwe vose. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuCameroon nezuro vakacherechedza zuva revanorwara nechirwere cheshuga kana kuti World Diabetes Day paine kurudziro kubva kunyanzvi munyadzi zveutano kuti vari kurwara nechirwere ichi vadzokere kuzvipatara. Vanhu vazhinji vari kutya kuenda kuzvipatara nekutya kutapurirwa chirwere cheCOVID-19 icho charura pasi rose. Zuva rechirwere cheshuga rinocherechedzwa musi wa14 mbudzi wega wega uye nyanzvi munyadzi zveutano dzinoti vanhu zvikamuma kumimasere kubva muzana munyika yeCameroon havatozive kuti vari kurwara nechirwere ichi nenyaya yekusanovhenekwa. Mutungamiri wedunhu reTigray muEthiopia vaDebretsion Gabriel Michael vanoti mauto avo nezuro akakanda zvombo muguta guru reEritrea Asmara apo dunhu iri rave nekusagadzikana nekuda kwekurwisana. Dunhu reTigray iro rinoti riri kuda kuzvimiririra riri kurwisana zvakare nehurumende yemuEthiopia. Dunhu reTigray riri kupomera Eritrea mhosva yekutumira mauto muEthiopia kuzobatsira hurumende asi Eritrea iri kuramba mashoko aya. Zvuru nezvuru zvevatsigiri vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump zvakafora muguta guru renyika iyi reWashington DC nezuro zvichiratidzira kusafara nekwazvinoti kubirirwa kwesarudzo dzakaitwa musi wa3 mbudzi kunyange hazvo pasina humbowo hwakati tsvikiti hwekuti sarudzo idzi dzakabirirwa. VaTrump vebato remaRepublicans vari kuramba kutambira kuti vakakundwa navaJoe Biden vebato remaDemocrats. VaTrump vakadarika kaviri nepairatidzira vanhu ava asi vamwe vanopikisa vakaratidzirawo zvakapa kuti paite mhirizhonga pazvikwata zviviri izvi. Munhu mumwe chete anonzi akabayiwa nechombo chisina kutaurwa uye vamwe vanhu makumi maviri vakasungwa mapurisa maviri akakuvara. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naMuzvare Ruzivo, mukuru wesangano reKukaya Foundation Youth Development Initiative. Tiri kuzeya nyaya yezvechirongwa chavari kupakurira vechidiki vanobva munyika dzakasiyana-siyana dzemuSouthern Africa. Rezivo ndino mukamuchira muchirongwa.
Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvesangano renyu iri.
Waita basa Mike. Kukukaya Foundation tine vimbo yekuti vana vakabatsirwa kuziva kwavari kuenda kubva vachiri kuchikoro vanokwanisa kuzo vane budiriro yakanaka. Saka tikutarisa vana vane makore 18 kusvika pa18 kuti tikwanise kuvabatsira nekuvaratidza kwavangade kuenda kuti angave mabasa apa avaruda kuzoita zvingava zvipi. Saka zvinhu zvakadaro ndozvatichikuedza kufamba nazvo pakukaya Foundation Youth Development Initiative.
Tinoona zvirongwa zvizhinji kazhinji vanotsvaga vanhu vakati kurei. Zvii zvakaita kuti musarudze kuda kubatsira vechidiki ava vane makore 13 kusvika pa18?
Zvizhinji zvinoitika zvinoitwa nevana vati kurei, asi pazera iri pfungwa ndopadzinenge dziri pekuti munhu ari kuda kutonzwisisawo kuti ari kuenda kupi uye achaita nezvei. Isusu takaona kuti zvakakosha kuti vana ava kuti hunge achada kuita makanika, hunge achadaita mukuru wenyika kana chii chaari kushuwira, tigare pazera iri takwanisa kufambirana, akwanisawo kugara aziva kutaudzirana nevanhu venyika dzakasiyana siyana.
Ndakaverenga padandemutande kuti chirongwa ichi chichange chichibatsira vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana muSouthern Africa. Chiudzeiwo zvizere.
Chokwadi tine Angola, Botswana, Comoros, DRC, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Zambia neZimbabwe. Asi sekuziva kuti chirongwa chedu chiri mugore rekutanga, zvinogona kuwanika kuti nyika dzese dzatiri kutarisira kuti dzinge tine vana varimo dzinogona kutadza kuve dzine vana vacho vachikwanisa kutibata pagore rinori rekutanga. Asi wese anenge auya padandemutande achiti ndichange ndichida kunge ndiripo achapuwa mukana wenyika idzodzo wokutozogara pasi toona zvavanenge vanora vachiti ndinodzani, ndinobhepi, ndinoita nezvakati. Vanenge vakwanisa kupinda pane nyika dzese idzodzi tichange tichifambidzana navo, tichivabatsira, tichivakurudzira kuti vasvike pavanofanira kunge vachisvika.
Ndanchikumbiro kuti mubva maendera mberi muchititsanangurirawo zvizere pamusoro pezvirongwa zvichavabatsira.
Chekutangisa ndechekuti kwemavhiki masere tinenge tichivapa dzidziso. Dzidziso iyi tichange tichiita ipo padandemutande, tichange tichionana navo. Asi kuti pamavhiki iwawo masere tiri kuona vana vacho kwavari nekwavari kutibata vari kuti tinogona futi kuita mukana wekuti tinogona kutenge tiripo panzvimbo kana imwe nzvimbo ikaita vana vakati o vekuti tinogona kubatanidza zvese zvepadandemutande nezvekunge tiripo panzvimbo. Tapedza kuvapa dzidziso iyoyo inovabvunza kuti ndivo vanaani, vari kuenda kupi, tichange tichizoona kuti mumwe nemumwe rwendo rwake rwakananga kupi, choedza kuvabatsira nerwendo rwavo. Tichaita vamwe vanhu vechikuru vabudirira mumabhizinisi, nevanenge vabudirira kana mune zvekuimba, nevanenge vabudirira kana mune zvematongerwo enyika. Zvichienderana nekuti mwana ari kuda kuenda kupi, vanozokwanisawo kufamba navo vachivaratidza kuti zvinofamba zvakadai.
Chipete edu hurukuru yedu, ndanchikumbira kuti udze vateereri zvichange zvichidikana kuitira kuti munhu ave nhengo yechirongwa ichi gore rinouya, uyezve kana vachida kuwanawo ruzivo ruzhinji vanokubatai sei.
Zvinongodikana ndezvokuti unge uve makore 13 to 18 wobva munyika dziri muno muSouthern Africa uchikwanisa kunzwawo chirungu, uchikwanisa kutaura, and then panozodawo futi kuti unge uchizikamwa kuti munharaunda uri kuitawo zvinhu zvakanaka here, zvakaita sei, kana kuti kuchikoro wakasarudzwawo here kuti uite anotungamirira vamwe pachikoro. Chikuru chinenge chichidiwa ndechemunhu ari kuda, ane shungu, ari kuda kuva achiita zvinhu zvakanaka pamberi apo. Musi wa21 mwedzi uno wanovhemba ndipo pachazovhara maapplication, tozokwanisa kuvazivisa kuti vapinda mukukaya Foundation Youth Development Initiative ya2021 ndivanani.
Aiwa muri yeZimbabwe, ndoda kutora mukana uno kutenda ruzivo nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei pano panhefenyuro yeStudio 7 vhiki rinouya nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, muri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manero akanaka vatereri, ndini tanonoka wande ndichikuchingamidza ine mufaro muchirongwa chezvechitendero. Nhasi izuva renyu rekutipa pfungwa dzenyu munyaya dzezvechitendero.
Chirongwa chenyu ndakanyatsochinzwisisa pamusoro pokutenda, pamusoro pebelief yatinayo. Ini chandanyanyofarira munhu wamwari ndechekuti mayatsonditsanangurira pandaive ndine maquestion mark ndisati ndanyatsoziva. Mataura mukati chinonzi kuguma kwenyika kunogona kuri kuguma kwekuti inyama chete yaparara asi mweya wako uripo, saka hatingati kuguma asi nekuti basa rako kana waita basa rakanaka nekumusoro kudenga tingane pamweya wako basa rinoramba rakangonaka. Mabasa ako anoramba angori newe. Kana waitawo zvakaipa chero nyama ikaparara mweya unenge ungoriwo nemweya yetsvina yako iyoyo. Tanzwisisa chaizvo zvokuti matura mukati hapana chisingagumi. Ichoyo chiri chokwadi zvakare nekuti mukatarisa kuti vamwe vanhu vanga vari maheteni vachikura asi unozoona vati vachembera vaakuchitanga kutendeuka. Inhau yekuti hapana isingagumi zvechokwadi. Mweya wamwari unogara uchingotendera muvanhu asi isu vanhu tisi tinoignora.
Zvitenderwapo taumbozva kuti apa pakati penhau yekuna mata iyi munhu paanofa pane chinoratidza here pakufa kwemunhu kana kuti pakuvigwa kwemunhu kuti auyu munhu sezvo anga ari mutende asi kudenga ukasvika kana kuti anosvika kana kuti uyu hazvinenge zvakona zviripo here zvinoratidza pakuviga munhu zvekuti unobva munhu wese nemasenyama anobva angotoona kuti mana matiratira munhu mana matiratira kuita plasi chinodiwa kachinoita kuti munhu aende kudenga chinonyatso kudiwa chaicha chinonzi chii akangogona ichocho choita kuti unde kudenga chii
makadini makadii pano pachitendero. Ini ndinofara zvikuru nekudzidzidzisa kwamunoita pabhaibheri. Ndinofara zvikuru tinoitwa Costa Ephraim Rugadza paPretoria apo pajubiki
vahwande. Tinotenda nechirongwa chenyu chezvechitendero. Ini ndinobvumirana nawo mufundisi wataura wachiti nyika ichaguma kuguma kwenyika ichaguma zvekutoparadzwa. Nazvino ndizvo zvakanyorwa mumagwaro eBhaibheri kuti nyika ichaparadzwa nevakaipa vayo. And then vatsvene vachazotorwa vakaenda kunogara naMwari asi vakaipa vachapfuura nazvo vachaparadzwa kamwe chete nazvo. Ndinotenderana nawo mufundisi wabva kutaura zvekuti kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika. Mumagwaro hatina patakazviona zvakanyorwa.
Ini ndiitwa tichaona muchini bamba Northwest South Africa. Baba vataura zvakakuru achaicha vataura chokwadi pamusoro penyaya yeend time yekuguma kwenyika. But pane pandisina kuona zvakagutsikana panokushaika kwemunhu handi kuguma kwenyika. Ipapo ndinopikisa napo kana munhu atoshaya ashaika uya vatu neparguva pacho totonyora kuti rest in peace. Kutaridza kuti mweya wakwe une paunonga wakazorora kwatinofungidzira kuti ndokwaanonga uriko achirarama. So nyika yako inenge isati yaguma. Kana vanoita zvechivanhu chaizvo vanotondosvika papa kuti tamudzora kumusha uitwa zvinoitwa ipapo kuri kudzora mweya uya futi wavanotaridza kuti unorarama. So kufa kwemunhu hakusiguma.
Ini ndinoitwa madzibaba Ndeko nechiasi. Nhau yangu yanga iri yekuti panyaya dzechitendero panoda kuti zvikuru sei vanhu vatendi tigone kunzwisisa chinonzi Bhaibheri, tigone kuteerera Bhaibheri nemazvo. Ndamazuva anaya vadudziri vemabhaibheri vamwe vanogona kududzira Bhaibheri vachishandisa zvikuru sei nyama dzedu zvakadai ngekuti kune zvimwe zvine zvichida kududzirwa zviri zvemweya zvozonge zvoududzirwa tichikoshesa kuri kunyama. Asi ndinoti inini kune vese vakateerera umwe naumwe ngatigutsikane ngeupenyu hwatinahwo iwo mweya watinofema chinhu chinotokosha patiri. Anotenda anofanirwa kugutsikana neupenyu mweya waanofema unokosha. Ndatenda hangu.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine zvamungada kutaura tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140. Musakanganwa kuti nhamba idzi ndezvezvechitendero badzi. Ini ndini wenyu tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tunodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 munyika hwotanga kuwedzera zvakare. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti havana chekuita kunze kwekuwedzera mari dzemitero kuti vanhu vakwanise kuwana mvura yakakwana muguta. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.